Izvi zvabviswa nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro mushure mokushanyira zvimwe zvipatara zvisange zvichirapa chirwere checovid-19 zvakaita separinyatwa Wilkins neBeatrice Infectious Diseases Hospital. VaMangwiro avo vange vaine gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidhau vati vari kufara chose negadziro iri kuitwa pachipatara cheparinyatwa icho chichange chave chipatara chikuru chinorapa COVID-19 munyika yose. VaMangwiro vati pane zvinhu zvishomanana zvakatengwa kuSouth Africa zviri kusvika mukupera kwesvondo, uye svondo rinouya chipatara ichi chichange chave kutambira varwere veCOVID-19. Parinyatwa ichange ine mibhedha 450 uye 29 inenge iri yeICU. Wilkins, iyo iri kurapa varwere veCOVID-19, ine mibhedha 561 chete, 5 iri yeICU. Kana ichinge yapera kugadzirwa, Beatrice ichange yave nemibhedha 710 iri yeICU. Dr. Mangwiro wati chinofadza ndechekuti kuparinyatwa neWilkins, michina inobatsira varwere kufema kana kuti maventilators atoveko.
Tipfuura vataita paWilkins, vanototaridzwa maventilator naavo naya, maventilator arimwo anadhiregaya. Parinyatwa mavenda ariko. Saka mana chiremba manzwa zvitaurwa uya kuti vakatoya vakatotarira sekuWilkins. Handiti maona taasinawo kuparinyatwa achitaura kuti izvaredi zvichitotaura kuti vazinyatsotaridza kuti zvinhu zvenyu zviri safe for them nemarwere venyu.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chipatara chavo cheWilkins chari kukwanisa kurapa varwere veCOVID-19 vachiri kuda zvekushandisa zvakawanda.
Hatisati tane zvatoti zvakwana, pane zviripo zvekuti zvinoshandiswa. Mana chiremba vanoshandisa mavhendileta acho vakauya svondo rapera vakavaona vakafara neariko acho, asi sezvo tichiti tinokwanisa kupinda vanhu 60 tinenge tichida kuramba tichiwedzera, saka hasati akwana.
Pavanhu 31 vakabatwa neCOVID-19, 15 vakarapwa paWilkins, uye pavana vakafa 2 vakasira pachipatara ichi. Pari zvino paWilkins pane murwere mumwe chete weCOVID-19 ari pachipatara ichi. Gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidhau vati vangafara chose kana pakava nemibhedha inodarika churu yakamirira varwere veCOVID-19 chete mudunhu ravo.
Kana tikakwanisa kuwana space of 1,000 zvingatibetsera, nekuti chirwere chacho hauzivi kuti unofunga kuti machikunda wozoona chakubvirai pasi vanhu votanga kufara. Saka tikawana over 1,000 beds, I think zvinogona kutibetsera seprovhinsi.
Kunyange hazvo zvipatara zviri kugadzirwa kuti zvikwanise kurapa COVID-19, Dr. Mangwiro vati kana chirwere chikaparira zvakanyanya vachashandisa nhandare dzenhabvu nemimwe mitambo nezvivakwa zvakaita semachechi kurapira varwere veCOVID-19. Zimbabwe senyika dzakawanda pasi rose yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavhairasi uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Kusvika pari zvino chirwere ichi icho chakatanga kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika mamiriyoni 400,000 ezviuru, uye chauraya vanhu vanodarika 200,000 nezvisere pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.